Good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk on Women's Roundtable, coming to you from the Voice of America in Washington, D.C. This is Thursday. What's the date? Marvelous.
July 31st, 2014. Welcome to our women's segment. Ngati kurukure imadzimai.
Asihluzeni bomama. Siyalwamukela kuhlelo lwethu. Asihluzeni bomama. Tinokugamuchirai muchirongwa chedu. Ngati kurukure imadzimai. Sitarangu ndini Praxedes Jeremiah.
And I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
For those who've just joined us, this is Women's Roundtable. Asihluzeni bomama. Ngati kurukure imadzimai. And today we are focusing on the plight of women and children in the Chingwizi holding camp in Mashingo, with reports of turmoil in the camp.
Nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa dambudziko riri kusangana nemadzimai nevana vechidiki kuChingwizi uko kunonzi zvina zvina kumira zvakanaka.
Namhlanje kuhlelo lethu siphatha udaba lwenhlupho ezibhekane labesifazana omama kanye labantwana enkambeni eChingwizi. Ukuze lingene kuhlelo lwethu namhlanje kuti muphinde muchirongwa chedu nhasi uno.
You can join us on our discussion. Phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-495940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe and www.voashona.com and www.voandebele.com. So everybody is welcome. PJ.
Hey, Varunza, uzaleta ke inkulumo umbe ingxoxo esizenzileyo labanye abaseChingwizi sikhuluma nje ngodaba olweChingwizi inhlupho ezibhekane labantwana kanye labomama enkambeni yeChingwizi.
Yes, PJ, the problem at Chingwizi is really bad right now with 25 people still in custody as they await to hear their fate tomorrow.
And an 84-year-old is in custody right now, which is appalling, to say the least. And one mother is actually missing her child right now, and yet she's in custody.
Yes, and one of the problems that the people in custody are facing is that some of them are HIV patients and they are missing their medication. So it's actually a very bad health hazard for those in custody and also those at Chingwizi. I understand lots of the women and some men on treatment are not able to be on treatment because there's no medication. So it's a really sad situation as we look at the problems at Chingwizi. But right now, the lawyers for human rights have been working flat out to try and get those in remand out so that they can access their medications and also return to their families. But I think our technician says our sound bites are ready.
Yes.
Get your doctor a place of remand. Tarasa opposed a city upon a reason with the suspicion, but he ran a criminal or a committee of things. Many of the team, you are under Tarapapa is doing the world of the But we may have a kid number one or a participant of a card, which is a kid number 29. Since we have the matter, it's a radio of a rat, it's an application in a title. Saka nasa hindi randirio papla ya kireo hindi mchaye saka hata mtuwa na ruling mangana nasa kireo
siya mangana za kuli ukuti izi ndezo mtagala eChingwizi zingaba izi ndezo eti mtagala elizeni elichole uzvuse 34 years ago siya simangalisa za kuli ukuti abantu bayavuthaniswa yehlala njengenyamazana yehlala endaweni ezingela zindlu yehlala phakathi kwama-tent sizwa futhi njalo ukuthi sekulemikhuhlane engaqedakaliyo khona ngale yendawo ukuhlala kwabantu siza njalo ukuthi abantwana abancane abaningi kuthiwa sebezithwele abantwana labo sebezabuka nabantwana babo izinto ezingelambeko phakathi kwelakisi. We are extremely shocked by the situation at Chingizi. As if that is not enough, that the government just gathered a group of people and put them in a camp, then they go again with the police to victimize those people, then down the trench that has been donated by other organizations. We are really shocked by such a situation in an independent country.
Welcome again to Studio 7's Women's Roundtable. I see Hluzeni Bomama, ngati kurukure madzimai. This evening, we are focusing on the plight of women and children in the Chingizi camp. Right now, I think we've got on the line Ms. Nyaradzai Mashayamombe. Welcome to the program, Ms. Mashayamombe.
Thank you very much. The name is Nyaradzo.
Nyaradzo Mashayamombe is the CEO and founder member of the organization called Tag Alive International. Kana kuti muchidimbu tali.
Tokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu, Miss Mashayamombe.
Dinotenda.
Imi makawana rombo rakanaka rekunge makaenda kuChingwizi. Zvii zvamakaona ikoko takanyanyotarisana nedambudziko rakasangana nemadzimai nevana?
Ndinotenda hangu handifunge kuti ndingariti irombo rakanaka nekuti ukange wasvika paChingwizi kazvisisiro kaunoita dambudziko riri paChingwizi zvinosiyana nekunzwisa kwaunoita uri kuHarare. Uri kuHarare kana uchiri kune dzimwe nzvimbo unonge uchingoita iya patuya tinoti pachishona Germany watika uchingotiwo kuChingwizi pakaoma sedu kuChingwizi pakaoma asi ukazosvika panzvimbo yeChingwizi ndopaunoona kuti upenyu hwemadzimai nevana izvezvavaeni hwanga hwakati tiomerei isusvo tu takatiendesa kuChingwizi. Patakaenda ranga riri donzo redu rekuti tione kuti panga pabuda report yainzi about 100 girls dzinenge muChingwizi tikati timbonoonawo isusu seorganization inoshanda nevana vasikana asi ndinangotaura kuti patakasvika kuti tikwanise kutaura nevanhu mukemba tinokwanisa nekuti takasvika nesaturday zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka asi takazokwanisa kuwana vamwe vana vechikoro vatakakwanisa kutaura navo muchikoro izvozvo zvacho zviri kunzi vana vari kuwanikwa vachidu vachiita nhungu dzacho vachiregedzwa nechikoro mashoko atakakuwana navatakataura navo vasikomana nevasikana vari pamasekondary schools vaitaurayiwo kukwadi kuti vana vakawanda vasikana varegedzwa nechikoro vamwe vanasikana vakawanda vari kuregedzwa nenyaya yekuti havangochadi kuenda kuchikoro zvakadaro vamwe vari kunzi vari kusaenda nenyaya yekuti vaane nhumbu tichida kuzotataura nyaya yekuti tione kuti dzanga dziri chokwadi here dzekuti 100 vakaita nhumbu hatina hedu kukwanisa kuti tibude nenhamba yakadaro asi vana vatakataura navo vanoti zvichi tinangoti vana vari nemakore 18 vasikana zvichidzika ndo vangangowanikwa vari muchidanho chekuti dzinowanikwa nhumbu nekuti vana vataitaura navo vaiti muChingwizi chachanyanyaonesa ndechekuti vana hapana zvavanoswera vachiita naivo varume nemadzimai ingori nzvimbo yekuti vanhu vajaira kuita basa asi vazowana vari muChingwizi havasina zvekuita saka zvakungoitira nezvongoti dzangu vanyaya dzekuti vachionana nekungoonana varume nemadzimai kwakungoita bonde saka hapana yatingati production kana kuti zvekuita pachirume saka zvaita kuti vanasikana vakawanda vawanikwa nemadambudziko ekuti vadanani vachidanana kwacho nevarume vechikuru kwavari ende zvaionekwa tsvakiridzo iyi takaindwa kuvana vakomana nevevanasikana vachiratidza kushungurudzikana kwavo kuti zvinhu zviri kuitika muChingwizi ende shuviro yavo yange reyekuti ivo vana pachavo vaiti shuviro yedu ndeyekuti tibude muChingwizi tikakwanisawo kutaura nevamwe vakuru vashoma vachiti dambudziko ravo ivo vangade zvavo kubuda vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana asi dambudziko ringange ripo nderekuti havana chauviri chekubata vachitasawo kuti semvura yakuda kunotanga kunaya iyi vakangobuda vakaenda kuminda iyoyo vachararama nei vachanovaka nei ndo zvimwe zvatakaona zvatingange zvakatishungurudzawo isusu kuti pavana nemadzimai zvakamira sei nyangwe vakabva zvakanaka kuti vabve asi vakabva vanonogara sei
vanotombo kubatai muromo ipapo sisinyari mashayamombe PJ I think we have our other guest on the line as we round up what Nyaradzo is saying that the biggest problem in Chingwizi right now is that the young girls don't have any entertainment. Mm-hmm. So their major source of entertainment is doing things they shouldn't be doing. Mm. And some of the girls are falling pregnant. And like she was saying, they were actually trying to find out or substantiate if the issue, if the report that 100 girls under the age of 10 and 12 were pregnant at the camp is true. We go to our next guest, PJ.
Ohloniphekayo umnkosikazi Mabho Skosana ngizathanda ukuthi ngithi ngamafitshane okwade kukhulunywa ngunkosazana Mashayamombe lapha obesithi yenana unkosazana Mashayamombe ngumqondisi wenhlanganiso yabasakhulayo abangamankazana Tag Life International kumbe Tali yena ke unkosazana Mashayamombe uhambile eChingwizi ngolesihlanu lwedluleyo lapho uqhamuke khona inkemenkeme yokulwisana kwamapholisa abantu babotshwa khona ngale enkambeni kuyikathi ke kade behambe enkambeni ukuthi baye cubungula umbiko lo othi kulamantombazana angafika ikhulu 100 abangabe bezithwele abaphakathi kweminyaka elichumi kumbe lelichumi elambili 10 and 12 years kodwa ke abafike bakubona khona ngale abazange benelise ukukhuluma lamantombazana angkhona ulwazi abalutholileyo baluthole ebafaneni abasakhulayo abangabantwana besikolo abakomplainayo kumbe abakhalaza ukuthi sesithathelwa amantombazana yethu ngabadala ngabantu abadala abadlungula abantwana laba kumbe ababakhanga ngezimali kodwa bengabantu abadala yikho ke nkosikazi Mabheo Skosana wena ke usemashingo ubukhonale ngathanda ukubuza siyakwamukela kuhlelo
hayi ngiyabonga lami
yebo mama
mina nginike ngaya usuku ezidlulileyo angiyanga khathesi ngokuthi ngodlalela lolu hathi
ye kodwa umbiko lo ukuthi kulabantwana amantombazana asezithwele ngenxa yokuhlaliswa ndawoyinye bengasebeswela into yokwenza bagcine sebe sidla ukudla kwabadala bagcine sebezithwala uluzwile
angikuzwanga ngokuthi ngithi mina ngike ngihambe phambi kwenyanga le ephelileyo hayi khona khathesi
ye
bekungakakuthusi khonokho ukuhamba kwami engakwenzayo ngangisiya nje ukuyabona ukuthi kade kuhamba njani eChingwizi
ye wafica kunjani
omama ikakhulu laba abazithweleyo besithi baludubo lokuthi bazakhululekela ngaphi ngokuthi kakula ndawo yokuthi bangakhululeka khona eChingwizi bayatshela ukuthi yena na hhayi hambanini eChirezi eChirezi kukhatshana kakula transport ukuthuka eChingwizi usiya emgwaqweni oya eChirezi is about 22 km so ungeke wahamba ngenyawo usuka lokhuzeni leyo usiya endaweni engako wemuzithwele kuba nzima esithi nena akula transport abayiphiwayo njalo ukuthi balungiselele kuhle ukuthi bazakhululeka amanapukeni impahla zabantwana bayehluleka ukuthi kati bazahanyisa bathini yikho engakuzwayo ngifika khona lesijuni Chingwizi angihlalanga nje okwesikhathi eside ngokuthi lo esasihambelayo waye lohambo lwakhe so-ke angisahlalanga ngasahlala nje okwesikhathanyana sakhuluma labanye asasikhulume labo besitshela nje ukuthi nana kabavunyeli ukuthi wakhulume labantu ngokuthi i-sensitive issue yeChingwizi bekhala ngokuthi bathi besuka lapho ababesuka khona bathenjiswa bona ukuthi nana bazaphiwa i-5 hectares nemali e-equivalent imizi le abasuka kuyo sebekhonapho-ke sebetshela ukuthi selizaphiwa i-1 acre imali leyana ababeyithengisile kayisekho so babesithenana vele kabafuni ukusuka until baze baphiwe imali ababeyithengisile nema 5 acres.
Yikho
engakuzwayo ukuthi kwake kwaba lodlakela mbijana kuqala siya kuzwa ukuthi ngathi uhamba kwathini akula muntu waphumile egcekini.
Hansa ubamba umlomo khonapho mama. Ubambe ucingo siyakufuna futhi kakhulu kuhlelo. Kodwa ke okwamanje wathi ngithi kafukafu ngesindisi.
Msati mainda ikuko Miss PJ tine vati kutifonera kubva kuChingwizi vati ivo havasi kuda kudomwa nezita nekuti hakuna kumira zvakanaka. Makadi yenyu vekuChingwizi? Mungatitsana nguro kuti zvii zvamukutarisana ikoko nazvo ikoko?
Tanguti kubva musi wesvondo tichaya vanhu vose vakamuka vakavata saka vasvika mafudya munguva dzahafu mafuokoko kunoidi saka vanhu vakatanga kungomusana vachiti hapana papaita hondo vanhu vaya vazouya nhasi saka sezvo yanga yagara yaitika uri mukuru wechino vakamudza kuda pamwe hondo iyo yapera kusvikira kwatataitata panyaya yechipatara kuti hachipatara chipatara chinde chinde kumawani hekita kana vachingoda kunge tichipatara chinde kumawani hekita vachingoenda chipatara ikoko isu sedu chipatara tisagara nacho tigare nacho uno kumukeni saka ndobva vati saka tavi kubvisa chipatara nimba saka ipapo ndobvakatanga kurwisa mapurisa avanotiwo vezvayotiuo vaichikandira vana namatega vanga varimo muchimani saka nesvondo makuseni madhiliva vakauya atasi vati ataka kudero vakatanga kushungurudza mamai nezvana vachivaunganidza.
Saka pari zvino kempi ichiripo here kana kuti zviri kufamba sei tichiona kuti vamwe vari kuti muri kunzi mubve ipapo pachingwizi muchienda kuminda murefu kuma1 hectare?
Hakuzviri kuminda murefu andu vama1 hectare akanofanana segiraundi rebhora saka izvozvezvo vari kutoshandisa simba ravo rokungodhraivha vanhu vaende kuma1 hectare vasingadita ma1 hectare iwavo saka izvezvizvi kune vazhinji vanhurume vakatosikidza vachitobva mumakendi imomo vasisingaonetsi vanotiovha kuma800 vanhurume vasingationeti.
Ko madzimai akawanda sei ari kunyanya kutarisana nedambudziko titarisa kuti kakawanda kwacho ndo vanozowanikwa vachiunganidza mhuri pamwe chete?
Mamai ose anga akangotiza paakatiza ndokubva samamai anenge achigadzwa navana vasara mukeni saka pavakangodzoka vakatodzoka vachingotongounganidzwa futi vachingotobatiwazve vachiserwiwa vakangounganidzwa pamushana saka vasina kana chavanoga navana vana vachingotochema ipapo futi pavana ipapo vana vakadingozatega sezvo kuti takadongotokumbidzira kuti dai yatova hombe yatotanga.
Aiwa, tinokutendai mukoma kuChingwizi kwamuri ikoko. PJ, the caller from Chingwizi is just saying that the situation there is very critical because the women were rounded up and some of the children were actually affected by tear gas as the police were trying to have running battles with the police since last Friday in the issue where the police were trying to take over a local clinic. And also they've been trying to they've also been trying to bus residents from Chingwizi transit camp to the 1 hectare plots that they were given by government. So he's saying the situation is very bad.
That's exactly what Mrs. Skosana was saying. She was saying when she went there last month before these running battles with the police, she's saying they found a situation whereby the women, is mostly the pregnant women, were having to walk so many miles or kilometers to go to a clinic to give birth. So they had problems. So they were saying it should be even nearer, let alone they are not only facing the problem of staying in a camp where there are no comforts of their homes. There are so many other things that they are missing, and yet they are even supposed to walk all those long distances to go to a clinic. The same clinic, I suppose, which is now under the, which is causing all this turmoil.
Yes, while we're still there, we have our third guest, PJ, Ms. Justina Mokoko of the Zimbabwe Peace Project. Justina, how are you?
I'm very well, thanks.
Thank you for joining us. As you can hear from all the discussions, the situation at Chingwizi is not looking very well. Has the Zimbabwe Peace Project visited the place, and what did you see?
Yes, as the Zimbabwe Peace Project, we have visited the camp, and like Mrs. Kosana was saying, it wasn't like an open way of visiting, because I think there's been an issue in terms of sort of controlling people getting into the camp. But I think when our team got to the camp, they were very worried about the health situation in the camp.
Mm-hmm.
First of all, in terms of the abolition blocks that had been put in place at the camp, they were dug 1 meter deep.
Mm-hmm.
But the recommendation is that they need to go down 2 meters.
Mm-hmm.
And obviously, by the time our team got there, a lot of these toilets were now filling up.
Mm-hmm.
And the people at the camp no longer wanted to use these toilets.
Mm-hmm.
And so they were using the bush instead. And so you can imagine if the rain is going to come at any time,
mm-hmm.
it's actually a ticking time bomb.
Yeah.
In terms of the health situation, where we have the children running around, and also the crowded nature
mm-hmm.
of
mm-hmm.
the way that people are staying in the camp. I think if you look at the size of the tents themselves, I don't think that that is what we would call dignified shelter, where you have got entire families having to share that small tent that was provided. And I think what we are also getting is that a lot of the residents at Chingwizi are really up in arms, because there are things that they had been promised.
Mm-hmm.
And you guys have been talking about the 5-hectare plots that they had been promised.
Mm-hmm.
But all of a sudden, they've now been cut to one hectare plot.
Hectare, yeah.
And they have not even received a penny in terms of compensation which are all things that they had been promised.
Okay, Ms. Mokoko, I'm going to hold you for 1 minute there. Timbo, tora mtereri wedu, vamutape. Magadi, vamutape.
Uvo, magadi.
Tiripo, tirukuta ora nenye Chingwizi. Tipeo maufungiro enyu.
Nyaya Chingwizi, inyaya kaoma zvikuru. Tika tarisa kodzero dzevanhu dzakatotyorwa kubva kudhara. Kubva pakaita mafashamu, vanhu ndofunga vaine zvinenge 4 to 5 months. Vakagariswa panzvimbo imwe chete isina mafacilities akakwana, akada sematoireti, mvura nezvikapa zvakati zvakakwana. And toona kuti vanga vachiforswa kuti vaende kunzvimbo kuma-1 hectare haasi kuvakwanira vanhu ivavo. And then takuona kuti mapurisa nemasoja vakuya vachifosedza vanhu ivavo, vakuvarova vachivasunga vachivapisa matende havasina kuprovhaidha, akaprovhaidwa nemanhangirikini nemaNGOs. And then izvezvizvi vanhu vakasungwa vari mujeri. Tanzwa kuti pana zekuru vane 84 years vari mujeri imomo, namai vakasiya mwana vane 2 years enzvadaiki. Vamwe vanhu vari pamushonga havasi kukwanisa kuwana mishonga yavo iyo yekuti vakwanise kunge vechinwa. Ikodzero dzevanhu dzirikutotorwa, zvekuti even matare edu tiri kuona kuti haasati asununguka, vachiine pfungwa yekudhara iyo iyai.
Saka kuona kwenyu, mukoma Mutape, zvii zvingaitwe kuti nyaya iyi igadziriswe, tichiona kuti hurumende iri kuti aiwa isu takapa vanhu pekugara pama-1 hectare ipapo?
Nyaya inonetsa ndeyekuti muZimbabwe hatina hurumende chaiyo inoda inomira zviro zvevanhu, because izvezvizvi tikataza kuti all along pezaba minister basket vangashitaura zvichipromisa vanhu zvisizvisi zvinhu zvaakakwanisi kuti achiita izvezvi zvinhu zvavasikwanisa kubatikwa havasi kubatwa kakuti vabvunzwe kuti ko vanhu voita sei havasi kudavira foni yavo vanozviziva kuti vakabvira kudhara vachinyepera vanhu kuti no vanhu vachazopiwa mari vachazoendwa kuma 6 hectares ukaona izvezvi kuti uvabvunze kakati yautovabata izvezvi ka munee matochinja program akutaura zvimwe kwete zvekuchingwizi mukapedza kana mwedzi wese mishita nenyaya yeviga mishita ukabata mbofi makambovabata futi ka saka nyaya iri bababa kunene kuri kuti hurumende yakwanisa kuti vanhu vanokwanisa ku paminda iripo pari zvino vaikwanisa kungotora vanhu vashoma nani vanokwanisa kuti vaokupai nzvimbo iyoyo maybe kana chiwana ma 5 or 6 hectares because 1 hectare haikwani even if muri 2 chete murume nemukadzi hamungakwanisa kurarama ne 1 hectare saka vaikwanisa kuti half yevanhu vanokwanisa kuti papiece of land iyoyo iripo ka vovabva vavapa 5 or 6 hectares and then vamwe vacho vobva vatsvagira nzvimbo dzine nhangiriini dzine minda isiri kusevenziswa zvakawanda steric tikataza nyika yedu yose yezimbabwe ine mapurasi akawandisa steric asiri kusevenziswa because tikataza kuti ivo vana basket ivavo vanoda kupa vanhu nhangirikini 1 hectar ivo purasi vave ivo vari 1 vanrimbene mahectars mangani asi ivo vanoda kuti munhu 1 azefamily ive ine 1 hectar efamily of 3 or 4 or 5 asi ivo tikataza maybe vanenge vacho kuma 30 or 40 hectares
ma100 hectares
yaizvo
aiwa tinokutendai mukoma mutape kunge manga muri pachirongwa chedu zvare mukoma nzwa zviri kutaurwa namukoma mutape izvi
ndanzwa zvavanga vachitaura ndinofungidzira kuti panyaya yeminda kuri kuda kunzi kuende vanhu pane zvechimwe chichemo chiri kubva kuchingwizi kuti vanhu vari kumanikidzwa chavari kufanira kunorima vasvika kuminda iyoyo havana kusununguka kusarudza zvavari kuda kuenda kunozvirimira ivo zvinoita kuti vawane zvekudya
asinyaya
yatiri kunzwa ndeyekunzi vari kunzi varime nzimbe ende vakawanda vacho vari kutaura kuti hatisatamborima nzimbe hatizive kuti nzimbe dzacho tinodzirima dzigotibatsira sei mune ramangwana
engunanzeleleyo njalo Justina yekuti kukanya the bone of contention here is the hectarage or the land that they are being allocated as well as the clinic and the discomfort. But what also I've noticed is that the camp seems to be condoned off. It's not, it's off limits to the members of the public. You have all spoken, you, Mrs. Kosana, even Ms. Mashaya Mombe, have said we had to sneak into the camp. What could be the problem here? What are they trying to hide?
Engubonayo ikuthi ingcenye bekungafanelanga ukuthi abantu bezwe iqiniso elihambelana lomumo wezinto eChingwizi.
Yeah.
Ukuthi abantu bazi sibili ukuthi kanti kuyini okwathenjiswa abantu. Ngoba nxa uphandle kunzima ukuthi ukuzwisise ukuthi kanti kuyini okwathenjiswa abantu. Kodwa abantu bathenjiswa ukuthi bazahamba bayehlaliswa kuma-5 hectares baphiwe le mali yokwenzela ukuthi benelise ukwakha kutsha ngoba bachiya imizi yabo abaningi khathesi bakhuluma ngokuthi izifuyo abaselazo eziningi zakhona sezilahlekile kuleyo ndawo
ndiza kubamba umlomo khona lapho ngithi ububambile siyakufuna sibili ecingweni ukuthi uhlale lathi kuze kuyetshaya ihola kodwa okwamanje sesizavalelisa-ke abalaleli bethu abakuradio we'll just have to say goodbye to the, our listeners on radio but we are continuing on the web marvelous
yes before we round off to the web we just need to announce that the date today is August the 8th sorry for the mix-up in the beginning but join us on the web as we go to our next stage and our listeners please call in